Vamwe vanga vachikwira mabhazi eZupco amaisinikiwe nyama dzavo vati kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi vamwe vakamira mumabhazi umu vasina pekugara kuri kuvaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavirus sezvo vanhu vanenge vachingofemerana vasina zvekuvharisa miromo kana meno dzavo kana kuti mamask amai nyama dzavo vati chimwewo chinonetsa ndechekuti pazviteshi zvinokwirirwa maZupco nemakombi hapana kushambidzika sezvo pasina zvekugezesa uye mumabhazi nemumakombi aya hamuna mishonga yekupfapfaidza zvinoita kuti vasazobatira zvirwere
embembera iyi maZupco haasi kutoita because vari kutsindirana zvisekuti kana chero bhazi rikaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwane vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vari kumhanyira kuZupco but hazvizi safe manje kuZupco mazuva ano nezvirwere zviriko zvekorena
Mumwe wanga achikwira mabhazi anoenda kuSouth Africa paRoodport, amai Aquiline Augustine, avo vati vanogara kukuwadzana, vati mabhazi anoenda nzendo refu ari nani pakuzara, zvavanoti zvinoderedza mikana yekutapurirana zvirwere zvakaita secheCoronavirus.
Mabhazi fresh airimo, mawindo anenge akavhurwa, saka mabhazi zvavo anoenda kunze kwenyika ari safe. Kukozi zviripo zvinodzivirira, vatodo kuti vanhu vanyanye kuita sei, kuti vabatane kana kufemerana. Saka vachisa zvinhu zvavo zvaka zvinoprotekta kuti kumakondisheni yekuti vanhu vanogeza maoko masanitizer aya yekuti unogeza maoko usati wadya zvine zvirimo mabhazi muri kupiwa
umwe mutyairi wemabhazi anoenda kuSouth Africa vatonderai kusekwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuramba vachienda kuSouth Africa misi nenguva sezvo vanhu vazhinji vari kuedza kutsvaga zvingararamisa mhuri dzavo mhiri kwaLimpopo vakusekwa vati huwandu hwevanhu vavari kutakura kuenda kuSouth Africa nemabhazi wadzikira kubva pakapinda chirwere checoronavirus muSouth Africa vachiti vanokurudzira vose vavanenge vakatakura kuti vageze mavoko pavanopinda mumabhazi avo pamwe nepavanosvika pamiganhu yenyika
ai vanhu vanovaitotsvaga nohudha yekuti vararamise mhuri saka hapana kumira kwavanomboita kufamba inyaya yekuti kune kwaita korona kuramba kungoenda chienda vanongoenda kupichana pichana 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 vachidzoka vakasvika pabhodha varobva vaspraya kuzimsaiti mukufamba kwesaiside ndokusati kwasati vakuspraya but kuzimsaiti kuri right kuzosvika vachispraya
munyori mukuru musangano reUnited Commuter Operators of Zimbabwe vasimbara shengarande vaudza Studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti vatsvage nzira dzekuti vanofamba nemotokari dzinotakura veruzhinji vasashandise mari yebepa kana macoins pakufamba senzira yekuderedza mukana wekuti vasatapurira nezvirwere zvakaita secheCovid-19
isusuwo mota dzedu toisawo mabhini tsvina dzese pasvikira kombi paeach trip yokutura bhini rayo kuti musarambe mine contamination zvimwe zvakare zvatava tichitarisira kuti zvinogona kutibatsira tanga tichitarisira kuti nekufamba kwenguva kubhadharwa nemari card currency cash cash yekubata inogona kuve catalyst yekutransporta zvirwere saka tiri kutotarisira kuti tichakurudzirana isu varidzi vemakombi kuti tiite zvekuti tibhadharwa neiko cash tiisewo matap and go mudzimotokari dzedu so that transaction yemari ive shoma mudzimotokari ndo zvimwezvo zvatiri kufungidzira kuti tisanoitawo gadziriro takabatana pamwe chete nehurumende kuti midziyo yedu motokari dzisazove dzinoparadzira chirwere kana chichinge chazonzi chinenge chapinda munyika medu
Munyora anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reMDC uye vari nhengo yeparamende inomirira kwekwe Central vasettlement Chikwinya vakurudzirawo hurumende kuti ipedzidziso yezveutano kuvatyairi vemabhazi nekuvapa zvinovadzivirira mukutapuriranwa kwehutachiwana hwecoronavirus vachikwinya vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba kuti vose vanopinda nepamiganhu yenyika vavhenekwe vose
tinokurudzira zvakare vemakambani mahombe vakaita sana Econet vana Mimosa vana Unki nemamaini makuru kuti ange achibatsira kuti hurumende inge ichirwisana neutachiona uru nekuti hauna mutupo hauna political party utachiona unogona kungobata ani zvake uyezve vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu tiri kunzwa kuti kumabhodha yedu hakuna zvakwanisiro zvakakwana uye kune vanhu vari kungopinda kubva kunyika dzakasana South Africa vasina kutarisiswa zvakakwana izvi zvinotishungurudza nekuti zvinopa kuti vanhu vese vemuZimbabwe vange vachikwanisa kuzenge vachibatwa neutachiona uyu tinokurudzira kuti hurumende inge ichikwanisa kutarisisa atinoti mapublic transport systems ivawo mabhazi makombi nemushikashika kuti zvigare zvakacheneswa senguva dzose
Munyori mkuru mbato rinopikisa African Development Party va Brian Negomo Murape vakurudzirawo kuti mabhazi anotakura veruzhinji ange achipfafaidzwa nguva dzose nemishonga uye vemabhazi vange vaine zvikwanisiro zvekuti vanokwira mabhazi vange vachishandisa munyaya dzeutsanana.
Tanga tinotarisira kuti mabhazi ezupco parinobva kudepot richiuya kuzotakura vanhu ngarive riri bhazi rinenge rakasprewa mushonga madisinfectants so that kuti risachirwe urwere uyu husagare panosikogara vanhu kana panobata vanhu mumaparts ebhazi iwayo. Chechipiri tinotarisiravo kuti vatyairi, mainspector, makondakta vezupco vange vakashongedzwawo nenhumbi dzinoita kuti vasabatirewo chirwere ichi nekukasira kuburikidza nekutaura kwavanoita navanhu panguva yavanenge vachivari pabasa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kutinzwe kuti matanho ari kutorwa nebhazi ravo ndeapi kuitira kuti veruzhinji vanofamba nemabhazi nemakombi vasabatwe nezvirwere zvakaita sechecoronavhairas kana chinge chazopinda munyika. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kupa vanhu dzidziso yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas uye iri kusimbaradzawo nyaya dzekuvhenekwa kwevanhu vanopinda munyika vachishandisa nhandare dzendege pamwe nemiganhu yenyika.
Mhuri yese yeZimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka iso tiri kuitawo patinokwanisa napo kudzidzisa vanhu gezai maoko musango morosana kumeso musangobata kumeso zvokuti munozvizvazadza zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho tangomirira kuti tirambe takangovhara takachenjerisa zvinobva mabhodha edu ndege dzinobva kuSouth Africa takutonyatsa kuzitarisisa chaizvo vanhu vanokrosa pabhodha paBite Bridge takutovatarisisa chaizvo sezvatachingoita asi takutopamidzira kutarisa kwatinoiti chivaita.
Zvichakadai mashoko aburitswa nemutauri wekambani yendege yeSouth African Airways vatlali tlali anoti kambani iyi yakanzura kufamba kwendege dzayo kuenda kune dzimwe nyika pasi rose kusanganisira Zimbabwe kubva mangwana kusvika mukupera kwachivabvu uye kambani iyi yati ndege dzayo dzichange dzichibhururuka muSouth Africa chete zvichitevera matanho akatorwa nehurumende yeSouth Africa ekuedza kurwisana nechirwere checoronavhairas. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weCivil Aviation Authority of Zimbabwe amai Ana Hungwe kutizive kuti pane dzimwe ndege dzakanzura kumhara muZimbabwe here sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo pamwe nekupindura mibvunzo yatavatumira. Asi mashoko atiri kutambira anoti ndege yeEmirates yakagumisira kupinda muZimbabwe nezuro uko Rwanda inonzi yatanga nhasi kusapinda muZimbabwe nepamusana pekutyira chirwere checoronavhairas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.